Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi zuva rokutanga regoredzva ra2021 chiri chishanu 1 ndira makorokoto egore idzva makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu nevatatu 363. Mutungamiri weTransform Zimbabwe anoti denda reCOVID-19 kushaya zvekudya, kuparara kwehupfumi hwenyika nezvimwe zvinhu zvakaunza matambudziko kuvanhu veZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu nevatatu 363 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe 157. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari zviuru gumi nezvitatu zvine mazana masere ane makumi matanhatu nevanomwe 13,867. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu 11,250. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti gore ra2020 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe zvikuru zvichibva mudenda reCOVID-19, kutambura nekushaya zvekudya, kushayikwa kwemabasa, kupararira kwehupfumi hwenyika nekuda kwehuori, uyewo kugwadama kwenyaya dzezveutano. Vanoti havaoni gore ra2021 riine chikuru chichashanduka kunze kwekunge zvinhu zvatowedzera kuipa kudarika zvazvanga zviri muna 2020. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gore ra2020 igore ranga rakaoma zvakanyanya. Kuoma kwaro kunozivikanwa nevana veZimbabwe kuti igore ratakaramba tichiona kuoma kwehupenyu. Vanhu vakaramba vachitambura zvekudya, tikashungurudzwa zvakanyanya nenyaya yeCOVID. Hurumende ikaramba ichitodzikira zvakanyanya pamahuman rights record. Hurumende ikaramba ichikundikana zvakanyanya munyaya dzeuori dzecorruption. Takaona kuti zvipatara ndogore rakafe zvipatara pasi kuti mbombombo. Ndogorewo zvakare rekuti vakasari pamabasa vanoverengeka kuti vairi vatatu. Saka igore ranga rakatiomera zvakanyanya mukati menyika yeZimbabwe. Kunyange pachangu muupenyu hwangu munoziva zvatakasangana nazvo gore rino mukuedza kugadzirisa nyaya dzenyika idzodzi. Takaomerwa zvakanyanya nemabatsirwo atakainzwa nehurumende yakatishungurudza zvakanyanya. Saka gore ra2020 igore ranga rakaomere vanhu, uye negorewo rakaratidza kuti raiva rekurwa nemakwikwi makuru mukati meupenyu hwedu.
Takaona imi muchisungwa muna 2020. Chiitiko ichi chekusungwa chakakusiyai papi?
Chiitiko chekusungwa wakande miri chaka andi simbisa ndika zoka ndika tarisa ushiri wandawa na uezoji kana ilinga te determination pachirungu yatu ya nyowezira nukuda kukushunguruzwa na kusungwa kwa takaizwa uungu zakaru waza panguwa ya kusungwa nema conditions ya tanga chirarama tiri paspao leze taka ono wa sungwa wa chirarama wali pachiri chaka tishunguruza chaka nyanya asiko jino chaka tipe kusimba kukuti chakunya sonzo kukuti apana chikumira kunzebu kukuti chipure mbele nukurugire kwa zero zarani chikuse nyaya kupezo wako uori ndaba uori ndo chini chikungu chaka tikanganisa mkati mejika ya Zimbabwe saka tatani ushingi wakanyanya kukuti nyaya uori gai uiswe nukuti uori ya usu kubata bezi wanereza anu PF kana wei MTC kana wei Transform Zimbabwe kana wei matongeru wei nyika kana wei machechi uori uru kubate wanarezi Zimbabwe.
Tishitarisa kugwerera 2021 ratatanga nhasi. Zvii zvamunga tarisira kuti zvingaitika muna 2021 tichienzanisa na 2020.
Gorera 2021 tiri kutarisira isusu kuti rinogona kusanyanyosiyana na 2020. Kana patoite musiyano kureva kuti rinotonyanya kutoita wese.
Ko munotiwo nenyaya dzemapato anopikisa nokuti kune vamwe vari kutiwo muZimbabwe amuchisina opposition kana kuti mapato anopikisa.
2021 gore rekuti vana veZimbabwe vabatane. Ku opposition kwacho ikoko kana vanhu vakasava serious kuti ngatibatane tishandidzane pamwe chete. Fanziwo zvevasina uchenjeri. Opposition inofanira kuti iwirirane kuti humbindi ndoga ushandi kuti uyu unoti ndiri pangu izvozvo opposition ikasazvinzwisisa haina uchenjeri ende hakuna kwatinoenda seopposition.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court unoti kunyangwe hazvo vanhu vakachata zviri pamutemo, umwe neumwe wavo ane zvake zvaanogona kusiyira kwaanoda pakufa kwake. Izvi ndizvo zvinoremera vamwe kutambira vachiti zvinokonzera kunetsana kwevanhu mushure mokushaya kweumwe wevaviri ava. Vachinyora mutongo wavo mukuru wemajaji Chief Justice Luke Malava vakati kubva mugore ra1929 michato yemuZimbabwe inobvumidza kuti vakachata zviri pamutemo vanobvumidzwa kuve nezvavanoti ndezvavo pauzima uye pakufa kwavo vanogona kusiyira wavanoda pfuma yavo. Nyanzvi mune zvemutemo vaGodwin Nyengedza vekambani yemagweta yeHogwe Nyengedza vanoti mutongo wakapiwa nedare unongosimbaradza zvagara zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe. Vachiti vanhu havafaniri kufunga kuti vakachata zveumwe zvave zvavo.
Mutongo uyu vahwande unoti kunyange munhu ari musvitsa ane chake anoramba aine chake, murume ane zvinhu zvake zvaaunganidza zviri muzita rake vari musvitsa imomo zvinotorwa sezvake, mudzimaiwo ane zvinhu zvaaunganidza muzita rake zvinotorwa sezvake. Pakushaya ane chake anokwanisa kusiyira waanoda neuyo haasungirwe kusiyira uyo waanaye musvitsa angava murume wake kana kuti mudzimai wake.
Dare redzimhosva rakasvika pamutongo uyu zvaita sei? Chii chakange chaitika?
Murume uyo akashaya ainzi Aaron Chigwada akashaya muna 2011 anga akaroora mudzimai wake wechipiri asiyana newokutanga. Mudzimai wechipiri ainzi Penelope Chigwada. Mudzimai wekutanga anga asiya mwana muvana wake 6 pane mwana mukomana ainzi Gerald Chigwada kubva kumudzimai wekutanga. Saka vaChigwada vasati vashaya muna 2011, muna 2007 vakanyora will vachiti bandiko remba yavo yavanga vachiita jointly own nemudzimai wavo iri panhamba 85 Vito Street kumbare varikuda kuipa mwana wavo Gerald Chigwada. Toda kuti vateereri vanzwisise kuti imba iyi yanga iri jointly owned kureva kuti title deed dzanga richitaura Penelope Chigwada naiye Aaron Chigwada. Vaaron Chigwada vakati aiwa ini pati yangu yemba ndoda kuti siyire mwana wangu. Penelope Chigwada vaChigwada vashaya akaita ruzha akaita nharo akati aiwa kwete kani hazvifaniri kudaro, inini murume wangu haangasiyiri pati yemba yandinoita jointly owned naye kuno umwe munhu kunze kwangu. Ndomba achallenge will nokuda kwaizvozvo. Ndomba High Court yanga yakabvumirana nemudzimai uyu. Supreme Court ikati kwete aiwa mutemo wemuZimbabwe haudaro.
Mutongo uyu unorevei uye unobata vanhu sei?
Mutongo uyu unongosimbaradza zvagara zviri muconstitution yedu yeZimbabwe vawande kuti varume nevakadzi vakainzana mumaziso econstitution. Ende inosimbaradza freedom of testation. Freedom of testation inoreva kuti munhu anobvumidzwa kunyora will achisiyira waanoda chaanoda zvisina mubvunzo. Ugozosimbaradza zvechechitatu zvakagara zviripo since 1929 kuti michato yese zvayo yemuZimbabwe iri out of community of property. Zvinobatsira vanhu vese kwese kwavari kazhinji vanosimbofara vachipurudza vachitipa muchato zvoumwe zvazvako, aiwa kwete, yanga iri misconception yanga ichigara iri muvanhu iyoyo.
Zvinoreva here kuti muchato unogara uchitaurwa wakaita sechapter 5:11 haubatsiri pakugovewa kwembatya kana upfumi hwemurume nemukadzi?
Aiwa kwete vahwande. Zvagara zvakangodaro kubva kare nakare kuti ane chake ane chake nyango ukapinda musvitsa. Saka izvi hazvinazvo zvinokanganisa, asi vateereri ngavateerere kuti nyaya iri pano ndeye murume akasiya will. But panenge pasina will munhu akashaya inonzi interstate. Zvinoreva kuti munhu ashaya asina kunyora will. Pane mutemo inoshandiswa muZimbabwe, Deceased Estate Succession Act, inotaura kuti anenge asara angava mudzimai kana murume kana dzinga hama dzepedyo kana vana vanowana chikamu chakaita sei muzvinhu zvinenge zvasiyiwa nemushakabvu. Saka aiwa kwete, pane zvinokwanisa kuitika kana pasina uyo. Mutemo uyu unongoreva chete kuti pane uyo tinofanira kupa zvakesare kuna kesare maringe nezvaanenge ataura mufi asati afa.
Izvi zvinobata murume nemukadzi here kana kuti mukadzi anongobuda nezvishoma?
Aiwa, sekutaura kwandaita vahwande, ane chake ane chake, saka hapana anenge abvutirwa chisiri chake, hapana anofanira kubatikana mazviri, nekuti will harikwanisi kutapudza zvanga zvisiri zvemushakabvu, haagoni kupa changa chisiri chake. Saka anenge aona kuti abvutirwa changa chiri chake chero newill anokwanisa kuchallenja achinobudirira, nekuti mataredzi mhosva kumuono wawo haona kupfupikiswa kusvika pakadaro.
Vanyengedza, mutongo uyu unoreve kuvanhu vari mudzimba dzavo?
Mutongo uyu unongoreva kuti razarurwa. Vanhu kana vapinda musvitsa kana muwanano ngavashande nesimba chaizvo. Estate yavo inokura nekuti maoko mana akadarika maoko mairi. Asi zviri zvokuti munhu akazosiya chaasiya changa chiri chake, chimedu chaasiya ichocho hachifaniri kunyanya kukarirwa neumwe anenge asara, nekuti hatipindi musvitsa kuti iko tiwane pfuma. Aiwa, tinopinda musvitsa nekuda kwerudo.
Chii chinofanirwa kutarisiswa nevanhu panyaya iyi?
Hapana chinofanira kutarisirwa nevanhu kudarika zvavanga vachingofanira kutarisira. Vanhu kana vapinda musvitsa vanongofanira kutarisira kushanda nomazvo, ende vanofanira kukudza bumbiro redu remutemo remuZimbabwe rinoti varume nevakadzi vakainzana. Saka kana tamboinzana ndinogozoda cheumwe sei?
Ko kugovana kweupfumi kwakaitwa makore ose aya hazvinzi zvakakanganiswa here sezvo mutemo wacho uchingove umwe chete kusvika pari zvino?
Aiwa kwete, mutemo womuZimbabwe hauna retrospective application. Saka pangange pakagobwa zvinhu nenzira isina kunyanya kufanira before mutemo uyu watarwa, hazvidzokererwi kumashure mosvikotarira futi muchipenengura ipapo. Kashoma chaizvo panoitwa mutemo une retrospective application, ende mutemo une retrospective application unotofanira kutaura kuti uchadzokera sure. Uyu hauna kuratidza kuti une retrospective application yakaita seiyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaGodwin Nyengedza vekambani yeMagweta yeHogwe Nyengedza vari parunare kuHarare neStudio 7. Apo gore ra2020 rasvika kumagumo, vazhinji vanoti gore iri ranga rakaoma zvakanyanya, asi vamwewo vachiti vane tarisiro yekuti gore ra2021 zvinhu zvinogona kuchinja zvikave nani. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaJeff Chaitezvi vanoti 2020 ranga riri gore rakaoma zvikuru munyaya dzezveupfumi, zvematongero enyika pamwe nemagariro evanhu, asi vane tarisiro kuti zvinhu zvigadziriswe muna 2021.
Gore ra2020 ranga rakaoma zvikuru munyaya dzezvematongero enyika, munyaya dzezveupfumi nemagariro evanhu. Tinovimba sezvo taakupinda mugoredzwa, pachave nemusiyano mukuru panyaya dzezvomunyanya munyaya dzezvematongero enyika. Apo gore ra2020 taona kuri nekumbunyikidzwa kwevanhu vakawanda kwemhuri yeZimbabwe, vemapato anopikisa, Magweta anomirira kodzero dzevanhu, ana chiremba, ana mukoti vese, vakawanikwa vachimbunyikidzwa. Tinovimba kuti patiri kupinda mugore dzaizvi zvichange zviri kusara mugore ra2020 tokurudzirawo vari kutungamira nyika varemekedze kodzero ravanhu mugore ra2021.
Mumwe mugari wemukwekwe varikidabvu vanoti nzara yanga iriko gore rino yakawedzera kuipa kwezvinhu, asi vava netarisiro yekuti nekunaya kuri kuita mvura dambudziko renzara rinogona kuderera gore rinouya.
2020 igore ranga rakaomarara zvikuru. Dambudziko ra2020 nderokuti kwangu sina mvura, uyewo zve takatarisana nedambudziko rechirwere cheCovid-19 vanhu vanga vachitambura zvakaomarara. Asi tine tarisiro yekuti gore ra2021 zvinhu zvichange zvakamira zvakanaka. Tichitarisa even nedenga ratirangarira, mvura yatotanga kunaya kuratidza kuti season iri yatakatarisana nayo ichange yakanaka, zvichadzikisawo nzara muvanhu.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi vekumaruwa Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanotiwo gore ra2020 ranga rakatakura matambudziko akawanda kuvarairidzi nevadzidzi, kusanganisira kushomeka kwemari dzemihoro, denda recovid-19 pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvikoro.
Patiri kupinda mugore ra2021 tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kuunganidza vese vanotarisa zvedzidzo kuti tiwane zvatingaite kuti tiwane masolutions ematambudziko atakasangana nawo 2020 tisatapurane nematambudziko aya kuenda mberi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Emelda Zhou vanoti nyika inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeurombo, kumutsurudza nekuvandudza maindastry pamwe nekugadzirisa nyaya dzeutano, vachiti izvi zvikaitwa gore ra2021 rinogona kureruka.
Gore ra2020 igore ranga rakaomera mhuri yeZimbabwe zvikurusa, nekuti tinoona kuti chikamu chikuru chevana veZimbabwe ndivo vaya vanoita mubato wemaoko, iyo yatinoti informal sector. Kuuya kwakazoita COVID-19 kwakakonzeresa kuti chikamu chikuru chevana veZimbabwe chigare mudzimba, vasingakwanise kuita zvavanga vajaira zvekushanda nemaoko avo kuti variritire mhuri dzavo. Tinoona kuti izvi zvakaafekta vana veZimbabwe zvikurusa. Sezvineiwo tinoona zvakare kuti pagore irori ratiri kubata, hurumende iri kufanira kutoshinga igadzirise nyaya dzeurombo huri mukati meino nyika, ivake indastry nekugadzirisawo nyaya dzeutano, nekuti ndizvo zvikurusa zviri kunyanya kubata vana veZimbabwe izvozvo.
Mashoko avo padande mudande retwitter apo vaishuvira zvizvarwa zveZimbabwe zororo rakanaka, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira kuti muna 2021 vanhu vashande zvakasimba munyaya yezvirimwa, vachiti vanoda kuti nyika idzokere pakuva iye inobatsira Africa yose nezvekudya. VaMnangagwa vakatiwo vanhu vakabatana nekushanda pamwe chete vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichasvika pakuita uchi nemukaga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani paStudio 7. Ndoda kukwazisa vateereri vese veStudio 7, ndigokwazisa zvakare imi vashamarari vepaStudio 7, ndichiti Mwari wekudenga ngaukuitire zvakanaka. Ndoda kukwazisa hama dzangu dzese dzekwaKangomba vari kwaMutare, ndichiti Mwari wekudenga ngaukuitire zvakanaka. Kune vese vanondiziva vandakadzidza navo pachikwariro High School, ndoda kukwazisa imese, even nemateachers angu ndokwazisa imese, ndichiti Mwari vakuitire zvakanaka. Ndisingakangani zvakare kukwazisa chibaya moyo changu chiri kumba, ndongoti madam Mwari ngaakuitire zvakanaka negore dzairi ratatarisana naro. Zvakare ndoda kukwazisa kune mukoma wangu vanongova vandiri kutsvaga anonzi Munyaradzi Manjimi kana kuti Simanga. Munyaradzi ndakapedzisira kunzwa zvichinzi anogara kuPretoria. Kana akateerera mukoma wangu Munyaradzi, ngavandibatiwo panhamba dzangu dzinoti 074-209-2986. Ndini mufana wake Tulani Ndanzwa nekumutsvaga. Tatenda.
Makadima, 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 mukasei, tinofara kuno kuPretoria, South Africa. Ndimai mwoyo vari kutaura. ndinoda kukwanisa hama dzangu dzose dzinondiziva ndodzikwazisa kuti makadii kwagudo mafunzwapo murisei mese kwana sekuruko kwachatimbwa chibememe uko kwana chibememe ana sekuru ana murega kana chadhura makadini isu tinombafara tinofara Maria Krishano munofara here namai apo mai elder mai murega na vamurega elder murisei apo murambe muchichengeta corona yauya kupisa yashatisa zvichengetedze pfekai mamaski sanitizai tambai makadaro.
Alo, pastudio 7, makasimba here vashamarare pastudio 7. Muchitaura una chipandu ndiri pa Cape Town apa. Dita vanhu zvichengetedzeiwo panguva ino yekorona. Asi nyaya yangu huru chose ndikuda kutaura nezviri kuitika muMDCT. Vanhu vakabvuma zvisina basa kutoserwa kumashure. Avo vana vamudzuri nana vakomichi vana kuti vanga vakafomba matipato avo vakatevedzera zvamapato anova nesaidhi munyika. Iko zvino varasa vauraya keriya yavo vana mudzuri. Mukatarira vakomichi vakasvitsa vanhu vanokwana 1200 pavakakubidza vavo vachida kuita vhaisi pana vachamisa kugweru kwengo zvegweru. Asi iko zvino vasvitsa vanhu 7 pakongresi yavo yavakagadzigwa nematare. Zvinonyadzisa zvikuru, zvinosodesa kureva kuti varasika gwara remusangano. Ene vaimwe munhu vaziva vadzokera kudanga chaiko, kudanga kavakabva kumukomana chamisa ndiwo kune upenyu. Dzidzisai vanhu vasingazivi gwara remusangano vapinde mugwara remusangano. Ndatienda zvangu pastudio 7.
Mahasira siya wana mkuma jongapo na asha marwese studio 7 nikita haisi kuno ku South Africa tunofara ushedu corona chete ndia shibaya kuno maruta urwane ni mpakwa chena ndo masingo kwa gutu kwa chief chuara uku tuda hungu taura upa na uya amai kupiao ni kongresi yao MDCT nchiti iyo mai kupi vanofanira kutambirawo zvakabuda mukongresi yavo sekuadvisa kwavaitawo bozi ndichiri kurangarira vachiudza president wedu chamisa kuti vanofanira kubvuma zvakabuda musarudzo. Saka naizvozvo ndinovakurudzira kuti dai mai kupi machingosiyana nezvakawanda machingoita move on neupenyu because zvakatobuda zvakabuda mochingozvitambira izvozvo. Kwae ziza tinongomirawo tichiti demachimirawo namashoko enyu paya muchiudzawo vachamisa kuti chamisa you must accept kuti wakarigiwa wakaryiwa. Naizvozvo ndinotenda hangu ndiri pano pajosa pachesturum.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadzoka nezuro kuWhite House muWashington DC kubva kumba kwavo kuFlorida uko vange vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa6 ndira muWashington DC kuti vasatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa musi wa6 ndira apo matare eHouse of Assembly neSenate anosangana kuti atambire zvakabuda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vazvidzai ruzvidzo avo vari kuOhio muno muAmerica.
Ichokwadi tiri kuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Ma confirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete ina tuya hapana chainobatsira.
Asika America inyika yemutemo, pane chakaita here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Itokwadi, yes, it is right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita, he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uku achiita anu handina kudyiwa handina kudyiwa kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemumwoyo akutozviziva kuti ndakadyiwa. But chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vavatrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vavabiden muwashington dc? Hazvizoitike zvakare here izvi musi wa6 ndira?
Makatarisira masupporters ake, ndingangoti kuti masupporters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya ekuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndovari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa. But I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapoti izvozvo, inosapota zvinenge zviripo. They are not partisans sezvekumusha kwedu.
America inozivikanwa senyika yeutongo hwejekerere uye paine kutambidzwa masimba pasina kukandirana makobvu nematete. Zvaakuitika izvi mungafunga kuti zvingaonekwa sei nepasi rose?
Kuona kwangu marambiro ari kuita vaTrump kuramba vato pachigaro hapana kwazvi kusvika. Zvinhu zviri kungopera, muchaona inyungu tanga kwati kutoita gore uku. VaTrump vari kuruza support amongst his party members.
Tombotarisawo sarudzo dziri kuitwa kuGeorgia uko, mbiri dzenhengo dzedare resenate. Dzakakosha zvakadii sarudzo idzodzi?
Sarudzo dzekuGeorgia ndo sarudzo dzakakosha chaizvo because ndiri kuona maDemocrats ari kukambena nemazvo chaizvo. Vanoda kuti ivo vakwanise kutora the senate. Vakakwanisa kutora the senate vanenge vatobudirira pakuti kuhouse variko, president ndewavo, senate ndeyavo. Because kana izvinoitirawo vaBiden basa nyore.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vazvidzairo zvidzo vange vari parunhare kuOhio muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Gore rino zvazvonyanya veduwe COVID-19 pamusoro peJanuary disease muzvikwama. Muzvikuru Paul Matavire, January disease, hama dzangu makorokoto egore idzva idzai kuzvichengetedza veduwe sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu nevatatu, 363. Mutungamiri weTransform Zimbabwe anoti denda reCOVID-19, kushaya zvekudya, kuparara kwehupfumi hwenyika ndezvimwe zvezvinhu zvakaunza matambudziko kuvanhu veZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.